Uku kuchedzera kwemwe mutenderi wechitendero cheIslam achizivisa kana kuyeuchidza vamwe vechitendero ichi kuti nguva yemunamato wemasikati yakwana. Kuchedzera uku kunoitwa pamachechi ose emamuslim pasi rose panguva dzose dzinofanirwa kuitwa minamato iyo inoitwa kashanu pazuva. Panguva ino apo vechitendero ichi pasi rose vari pakati pekucherechedza nguva yeRamadan, minamato iyi inobva yanyanya kukosha kupfuura dzimwe nguva dzose. Imam Hafiz Hassan, vanove mfundisi weIslam paGweru Islamic Center, vanoti munguva yeRamadan iyo yakatanga musi wa28 Chikumi, vanotsanya kubva manheru kusvika mambakwedza kwemazuva 30, uye nguva iyi inguva yakakosha zvikuru muchitendero ichi.
Ramadan ipillar, one of the pillars of Islam. MuIslam tine 5 pillars. First pillar ndeku believe muna Allah. Allah is an Arabic word for God. Then muzo believe munani muna prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That is the first pillar anditika ye Islam. Kana believe ipapo chaunofanira kuzokuita chichipiri kuna manda kashano pazuva ndio second pillar kuita swala. Then oenda ku third pillar. Third pillar ichi is zakat, charity to the poor anditika. Fourth pillar ndio Ramadan. Totanya 30 days toja usiku chete after sunset ndipo patinoja kusvika kuma 4 o'clock kwakuedza ndio inonzichi Ramadan. Then fifth pillar ihaji, pilgrimage kuenda kumeka at least once in your lifetime.
Vechitendero ichi vanoti kutsanya kwaanoita panguva iyi kunovaswededza pedyo namwari wavo, vachitendawo kuti pazuva rekupedzisira reRamadan ndipo apo Mwari akaratidza muprofita mukuru Muhammad ruvheneko rweQuran rinove bhaibheri rechitendero ichi. Munguva yeRamadan vatenderi ava kana yasvika nguva yekudya vanowanzodya chikafu chakadai semupunga nenyama yehuku. MaMuslim anoti hadyi nyama yenguruve. Mumwe mutenderi weIslam vachigara muGweru, amai Yasim Milanzi, vanoti hapana rusarura rwavanosangana narwo mukurarama nekuda kwechitendero chavo. Vanotiwo kunyange hazvo vamwe vanhu vakawanda vachiti chitendero cheIslam chinodzvinyirira vakadzi, zvikuru pachitariswa nyaya yezvipfeko, ivo vanoona mapfekero aya achivapa chiremera pane vamwe vanhu.
Mutemo wedu unonzi tinofanira kugara takazvikavha zvitorimo muQuran. Isusu tinotozvifarira nekuti kana uchifamba muroad kana anywhere unowana of course vamwana nokucriticize nenyaya yedressing iyoyo. Kwozotiwo vamwe vanotokuadmire, vanotokukomenta kuti dressing iyi yakanaka, inoratidza hona. Moreover unorespectwa paunenge uchifamba, whether wakwira mukombi, whether mubhazi, whether mushop kana pai, respect yaunopiwa yakasiyana nerespect yevamwe vanhu vanenge vakapfekawo zvinhu zvingori open. Chinhu chiri special zviya zviya chinongoonekwa chinogara chakakavhiwa.
Amai Milanzi vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vawane ruzivo pamusoro pechitendero cheIslam kuitira kuti vanyatsonzwisisa zvinoitika muchitendero ichi.
MuIslam mune maculture zvakasiyana-siyana. Kune culture yekuti vamwe vakabva kuMalawi, kwoti mashona emuno muZimbabwe, kwoti maremba. Every tribe iyoyo inenge ine culture yayo. But in Islam hatina zvekuti munhu anozvarirwa. This is Islam, not culture. Culture ndo inotaura nezvekuzvarirwa. Hatina culture muIslam. Ndo zviripo izvozvo. Vanokwanisa kunge vachizviita like my Christians. Handiti muchechi muya vanenge vane macultures avo akangosiyana-siyana. Vamwe vanotoita zvekubika madoro, vanoita kudidi, but kana vauya kuchechi vakuita zvekupi? Zvekuchechi ikoko. Ndo zvaangofananawo nesu.
Imam Hassan vanorambawo maonero ekuti chitendero cheIslam chinodzvinyirira vakadzi, vachiti bhuku reQuran rine mirawo inonyatsojekesa kuti varume vanofanirwa kubata madzimai avo zvakanaka, vachitiwo muprofita Muhammad aibatsira madzimai ake kuita mabasa akasiyana-siyana emumba sechiratidzo chekuvaremekedza.
MuIslam madzimai vanobvumirwa kuenda kubasa, vanobvumirwa kuenda kuchikoro, vanobvumirwa kuningirikana kudrive mota. Kurambidza kuti ndike vakadzi kudrive mota haisi Islam, inoitwa kuSaudi Arabia yayi. Vanhu vanenge vachitevera kuti awone kuti ndiko kwakabva chitendero cheIslam kuSaudi Arabia. Saka Saudi Arabia haibvumidze vakadzi kuita sekudrive mota. Saka inodzvinyirira vakadzi, ndio Islam yacho inodzvinyirira vakadzi. Iyeye haisi Islam. Zvekudrive mota zvezve hazvinei neIslam. Iwo utori mutemo wavo ningi wegovernment yavo yekuSaudi Arabia.
Mumwe musikana ane makore 10 uye ari mutenderi weIslam, muzvari Asim Milanzi, vanopokana nemaonero ekuti chitendero ichi chinotadzisa vechidiki kunyatsofara sezvavanofanirwa kuita.
Islam haina kuomesera vanhu semayouth and sedressing. Vakawanda vanotaura pamusoro pedressing and vamwe vanoshora zvedressing, but kuti indotoona zvitonditira kwamba ndakaita dressing yedu iyoyi nekuti vamwe handi vanokwanisa kuti vari kufamba murodum but kuti vanenge vakatoshama anenge achisvika akapfeka but kuti anenge asina plus kuti sekuma youth and some other people vanomix handitika kuti boys and girls but kuti isusu religion yedu haibvumidzi izvozvo kana kuti tichiita maseminars handi toita kuti vasikana vanoita yavo vega seminar vakomana vanoita kwavo vega izvi zvinobatsira kuti zvoni pasaitike musikanzwa pakati pedu isusu mayouth nokuti pakusangana ndopanoita panoitika misikanzwa yakawanda
mumwe mukomana uyo ane makore gumi nemapfumbamwe akangoda kuzvidoma nezita rekuti Imran nemumwe wemutenderi weislam wechidiki Imran anobvumiranawo nemaonero ekuti chitendero cheislam chinobatsira vechidiki kuti vave neunhu hwakanaka
unoona kuti pamafaro ka hapana panongofarwa kuta dzabudisa maresults anonguva ari bad sepanye music kana panye dzinyaso kufarisa farisa it's not your soul for you kuti uye apart from Saturn you have to restrict up music entertainment of course entertainment munhu angangogare se prophet wedu atoti Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was a wrestler vaito ita wrestling so I find kuti chiri open to everything and but chine mama restrictions atisikuti akaoma anotedzereka nemunhu anoyewe nyama sezvo sichitenda kuti munhu akasigwa pano pasi kuti unonamata mwari chete chete
Imam Hassan vanoti panopera mazuva eRamadan vatenderi vanoita mabiko vari pamwe chete nehama neshamwari
paid zvinenge zvichireva kuti tapedza fasting saka id kupemberera chi kupemberera fasting yatinge taita iyai saka vanhu vese vanoungana makuseni toita prayer yedu yeid tikapedza prayer yeid vamwe vanokokana kudzimba kunodya kunoita mabiko vamwe vachitengerana zvipo vachipanana zvipo zvakasiyana siyana zvipo zviri according to the religion zviri munzira yakanaka
panguva yeRamadan vatenderi vanonamata vari muzvikwata kumamosque avo munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reHarare mamuslimu anoungana kumuzinda wavo mukuru uri kuwaterfalls nekubelvedere muguta regweru vanoungana pagweru islamic center nekuislamic mosque iri kumkoba 7 mukweko yachiunganawo pamoscow flight iri mudhorobha iri kunyange hazvo Zimbabwe ichizivikana senyika yevatenderi vechikristu munyika mune vanhu vechitendero cheislam vanopfuura miriyoni imwe chete zororo reRamadan rinopera musi wa28 chikunguru ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava